This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikunguro 1 2014. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiteya zvinove zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinosangana negurukota redzidzo vachikurukura zviri kunetsa. Hurumende yoyambirwa kuti igadzirise mitemo ine chekuita nekutangwa kwemabhizimusi nevekunze. Zimbabwe inorangarira mushakabvu Joshua Nkomo avo vakashaya muswa 1 chikunguru 1999. America neBelgium dzinokweshana mumutambo weWorld Cup wekutsvaga chikwata chichapinda mumaquarter finals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rakaita musangano nemusi wesvondo negurukota rezvedzidzo yepasi neyepamusoro vaLazarus Dokora vakakurukura nyaya dzakawanda dzinonzi dziri kukanganisa mafambisirwo emabasa munyaya dzedzidzo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakakwanisa kunzwisisa kubva kuna vadokora kuti zvimwe zvinhu zvavanga vachinzwa sesangano zvakaita sekuti sangano ravo harichabvumidzwi kupinda muzvikoro zvakatoshamisawo vadokora. VaMajongwe vanoti vakakwanisawo kunzwisisa nezvenyaya yanga yotyisa varayiridzi vakawanda yekuti vasina zvidzidzo zvemasvomo nesainzi nechirungu vachamanikidzwa kudzokera kuchikoro kuti vange vachiita zvidzidzo izvi. Vanoti vadokora vakavazivisa kuti bazi ravo rakawana vanoda kubatsira varayiridzi vanoda kuenderera mberi nedzidzo kwete kuti vachamanikidza vanhu kudzokera kuchikoro. PTUZ yakanga yakumbira kusangana navadokora ichida kujekeserwa zvakawanda zvainoti yainyunyuta nazvo. Sangano iri rakakumbirawo zvakare kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata vadokora kuti tinzwe kudivirawo panyaya iyi. Katinzwe hurukuru yataita navaMajongwe.
Pakabuda kujekeserana kuti tsamba yakanyorwa naPermanent Secretary yakakurumidza kunyorwa ivo vasina kudziviswa. Ndochekutanga kurevayo kuti vakati tsamba iyoyo vachanyora imwe yekuti zvakataurwa izvozvo hazvizivizvo zvakataurwa naPermanent Secretary. Koita nyaya yechipiri yekuti zvekunzi varayiridzi vasina Math neScience vachadzingwa muzvikoro kana kudzingwa mabasa. Vakati ivo handicho chinangwa chezvavanga vachizviitira. Vari kuda kuti vadzidzisi vabhadharirwe mari nekune vanhu vakatsvaga mari kuti vakwanise kubheta maqualifications avo. Zvekunzi masipoti haiti musi wechitatu kana pakati pesvondo. Vakati handizvo. Izvi zvinhu zvaakuitira nepamusoro pekuti munhu wese ari kwaari akutsanangudza zvinhu zvake. Maonero ake nemadiro ake. Nepamusana pekuti takatovaudza minisa kuti pane vanhu pamwe vanogona kunge vatoone chidangwa chekukanganisa zita ravo. Asi kutaura kwataita navo, takaona kuti tinogona kuwirirana tikaramba tichitaurirana sekutaura kwatiri kuita.
Pane mashoko akambobudawo mazuva apera ekuti varayiridzi vachange vasingabhadharwe munguva yezororo. Makabatabatawo here nyaya iyi navo?
Takaitaura nekuti ndo zvimwe zvanga zvichitipa hashazvi. Nekuti mamwe mashoko aya ari kubva muministiri imomo. Pane vanhu vanenge varimo vachiti muri kuzviziva here makomredzi kuti ndezvekurongwa kuno. Vadokora vari kuti havana kana kumbobvira vazvitaura ende hachizi chinangwa chavo.
Pane nyayawo iri kunetsa yemitauro yekunzi varayiridzi vasingakwanisi kutaura ndebele vari kuenda kunoticha munzvimbo idzodzo vachiiswa nebazi ravo. Makaibatawo here nyaya?
Nyaya iyi inyaya yatakataura nezvayo. Asi tiripo ndechekuti pakuti tsanangurira kwavakaita vakanyatsoti nyaya iyi haisi nyaya yekuti timhanye titaure nekuti tinogona kuzomupresa mabhatani asiriwo tikakuwadzisa vana variko vatakadiploya zvinobva nokuti zvinozofamba sei ramangwana.
Tinoona kuti makanga mambo kumbira kuonana vamugabe zvino masangana navadokora muchiri kuda kuenderera mberi here nechikumbiro ichocho?
Ichokwadi kwavamugabe tiri kutoenda ndodavira kuti shondo rino iri parinopera ndichaenda ndega kuhofisi kwava Michel Sibanda ndichinovaudza kuti aiwa ise ipizeti tiri kukumbirawo kuona vamugabe nekuti zvatakataura kare tanga tisingadi kunoripotera vadokora asi tiri kuda kuti vamugabe sapurezidendi wenyika vanowanawo nemabrief anenge abva kumauto anenge abva kuintelligence isusu wapeku education tinoda kuwanawo mukana nekuti takapedzera kuona vamugabe ndinodavira kuti pavo nemakore mairi matatu.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare kumachekene Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano rinoona nezvekunyoreswa kwemabhizimusi matsva muZimbabwe rinoti nyika inofanirwa kuva nemitemo inokwezva vanhu vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika. Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika, mukuru weZimbabwe Investment Authority vaRichard Mubayiwa vati zvakakosha kuti munyika muve nemitemo yakati tsvikiti kuitira kuti vekunze vane mari dzavo vasatya kudzidyara muZimbabwe. Vati vemunyika munofanirwa kudzikiswa uwandu hwemapazi ane chekuita nekuvambwa kwemabhizimusi kuitira kuti zvive nyore kumunhu wekunze anenge achida kudyara mari dzake munyika. Vamubayiwa vatiwo kutadza kudyidzana kwakanaka kwemapazi ehurumende panyaya dzemitemo inobata kutangwa kwemabhizimusi nevekunze kuri kupa kuti nyika irasikirwe nemukana wekuwandudza upfumi hwayo. Mitemo yenyika inoti wese wekunze anotanga bhizimusi muZimbabwe anofanirwa kunge aine zvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana, vanhu vemuZimbabwe vaine zvikamu 50 nechimwe kubva muzana. Asi vanhu vakawanda munyika havana mari dzekuti vakwanise kutanga mabhizimusi matsva. Nyanzvi munyaya dzoupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa mitemo yayo kuitira kuti vekunze vatange mabhizimusi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanogara vakatuka nyika dzekumawirira vava kuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekunze kuitira kuti ivandudze upfumi hwenyika. Mashoko aya ari kutsigirwawo negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambu guru raputika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Raputika nhasi vanhu 15 vakafa, kunyange hazvo vaona zvichiitika vachiti uwandu uhu hunogona kukwira. Kuputika kwaitika bhambu iri pamusika unofarirwa nevanhu vakawanda muguta reMaiduguri kwabva mumashure metraki yanga iine marasha. Hapana ati abuda achiti ndiye akonzeresa izvi, asi vakuru vakuru vashora izvi vachiti mabasa akaipa echikwata cheBoko Haram. Chikwata cheIslam icho chinobva muMaiduguri chiri kushorwa zvichitevera kuurayisa kwachinonzi chaita zviuru nezviuru zvevanhu makore mashanu muNigeria. Paramende itsva yemuIraq yapedza basa rayo rekutanga isina kusarudza mutungamiri mutsva wehurumende. Nhengo dzeparamende dzasangana kekutanga nhasi kubva zvadzakasarudzwa muna kubvumbi, asi mutauriri weparamende akafanobata matomu vaMadi Al-Hafid vapedza urongwa hwanhasi apo nhengo dzeparamende dzatadza kudzokera muparamende zvichitevera kubuda kwadzaita dzichinotora mafemo. Vati vachaenderera mberi mukati mesvondo rimwe chete kana pachinge paita chibvumirano. Mutungamiri wehurumende vaNori Al-Malik ndoo vari kutariswa kutora chigaro ichi kechitatu zvichitevera kusarudzo dzakaitwa. Asi kubva sarudzo dzapera, chikwata cherudzi rwechisuni chatora nzvimbo dzakawanda kumaodzanyemba nekumadokera kweIraq, izvo zvasiya nyika iye yava nemhirizhonga. Vatungamiri venyika dzakabudirira dzekumavirira vari kukurudzira vakuru vakuru vemuIraq kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa senzira yekupedza kupesana kwemarudzi pakati pemashiit, suni nemakedesh. Vashandi vemuCambodia vari kudzokera kunoshanda kuThailand zvichitevera kubuda munyika iyi kwavakaita vakawandisa masvondo matanhatu apfuura vachityira kusungwa zvichitevera runyere kuperu kuti hurumende yemuThailand yaida kuvasunga. Vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vakanga vabuda muThailand vachidzokera kumusha kwavo kuCambodia. Phnom Penh, gurukota rezvekunze kweCambodia vaHo Namhong vaudza mumwe wavo wekuThailand ari kuvashanyira Vasi Hasake Pongtu kuti pari zvino vashandi zviuru gumi vari kukumbira magwaro ekushanda muThailand pasi pemutemo mutsva. Asi vati vazhinji vavo vakatodzokera kare kubasa kuThailand. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pa-shortwave. Munokwanisawo kubata Studio 7 pa-channel Zim muchishandisa decoder reWizTech kubva na9 pm kusvika na11 pm. Kana muri paWizTech, tsvagai channel yakanzi CHZim. Channel Zim inoteererwa nguva dzose pa-satellite TV, smartphone nepaintaneti inoti www.channelzim.net.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvemunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext messages panamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318.
Zimbabwe iri kurangarira makore 10 nemashanu kubva zvakashaya vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo ava vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 kuchipatara cheparare Nyatwa muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munguva yehondo vaNkomo vaizikanwa nemazita akawanda wanda anoratidza kuti munhu ainge akazvipira mukusunungura nyika. Vamwe vaivati umdala wetu, vamwe vachivati Father Zimbabwe, vamwe vachivati chibwe chitedza. VaNkomo vakaberekwa muna Chikumi 1917 vakanodzidza kuSouth Africa, uko vakanosanganawo naMushakabu vaNelson Mandela vakazova mutungamiri mutema wekutanga weSouth Africa. VaNkomo vakatanga kupinda munyaya dzekurwira kodzero dzevashandi muna 1948 kuBulawayo. kubva kuma 1950 vakatungamira masangano akasiyana siyana asi vakazotanga bato rezapu muna 1962 asi richibva rabhanwa nehurumende yevachena yaitonga munguva iyi. Vangomo vakarwa hondo yechimurenga vari mutungamiri wezapu iyo yaive nemauto ayo eZipra vari kuZambia. Munguva yehondo vangomo nebato ravo vaidyidzanawo zvakanyanya neANC yekuSouth Africa ukuwo vaRobert Mugabe neZanu vachidyidzana nePan African Congress yemuSouth Africa. Asi nyika payakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 vangomo vakaitwa gurukota rehurumende pakava nekunetsana pakati peZanu PF neZapu zvakapa kuti vazotanga kurwisana kana kuti gukura hundi yakatanga muna 1982 yakapa kuti vangomo vadzingwe muhurumende. Mushure mekudzingwa muhurumende vangomo vakazotiza munyika muna 1983 vachityira upenyu hwavo. Asi hondo yakazopera mushure mekunyorerana chibvumirano kwakaitwa navangomo vakamirira Zapu navaRobert Mugabe vakamirira bato ravo. Chibvumirano ichi chakaumba hurumende yemubatanidzwa vangomo vakaitwa muteedzeri wechipiri wemutungamiri wenyika dakara mukushaya kwavo. Hama dzavangomo vaSamuel Sipipa Nkomo namushakabvu vaJohn Nkomo vakava navaJoshua Nkomo mazuva avo ekupedzisira sekutaura kwavaSipipa Nkomo.
Before July 1, we are in the 30th June. That I got the one day, in fact, I'm going to tell you that within the Nigeria, the fundus are arranged off. I know that what I want to know. The fundus is of Angari president, Wema Sabat, Zimbabwe. So in the Gavatok and Gawaya, now in the 30th June. Now, Vaka. Bundirana vakachema ini ndiri wiki iwo ndikachemawo navo. Now following day inini na Ndara my brother John Landa Nkomo takachitora matens kugara naMdara iye akaenda indosana rakagara ini ndikaenda osara akagara.
Mutauriri webato reZanu PF varugare gumbo vanoti vangomo vaive gamba uye bato ravo riri kuedza kuzadzikisa zvishuviro zvavo.
Munhu ane nhorovondo yakakura zvikuru. Chimwe chava chakaitwa navangomo ndechekuti munhu aida ivhu ravo. Vanhu vaiti vana vevhu, which means vanhu vaida nyika yavo. Vaida ifuravo.
Asi muteedzeri wemutungamiri webato rezapu amai Emilia Mukaratirwa vanoti hurumende iri kukundikana kuzadzikisa zvido zvavangomo.
Hazvisi kuzadzikiswa zvachose nekuti tikatarisa zvaitaurwa navangomo vachiri vapenyu, tikatarisa zvavakarwira vachiri vapenyu, tikatarisa zvavaishuwira vachiri vapenyu kuti remangwana reZimbabwe ringe riri nemhuri yeZimbabwe inge iri, tinoona kuti handizvo zvachose.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoronga musangano muMDCT vaNelson Chamisa avanotiwo vangomo vaida kumisa nyaya dzeuori asi izvi zvakundikana.
Nyaya yemakaro, nyaya yenhafu, nyaya yekuti vanhu vange vachikwekweredza matumbu avo achitsvetwa pamberi senyika kudarika nyika. Nyika ndo dumbu guru rinofanira kuzadzikiswa neruzhinji, kwete dumbu romunhu umwe chete. Ndo dambudziko rataita rokuti pakuita vanonokora vane zvigunwe zvine urimbo, vane zvigunwe zvine namo, chavangobata kana dziri mari dzenyika zonamira.
Vanonzi vanotungamira chikwata cheMDC Renewal Team vatendai biti vanotiwo hurumende iripo yakundikana zvachose kuti vangomo vazorore murugare.
Vangomo takavarinda ipapapa, hatifuri vari kufara nekuti munhu mutema asafa, munhu mutema atambura nenhamo. 34 years after independence Zimbabwe yaachimvemve, vanhu vari kuvanuna nenhamo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nyaya yekuti vanhu vavhote murunyararo yaidiwa navangomo haina kuzadzikiswa. Asi vachitaura neStudio 7 mwana waMushakabvu Nkomo muzvare Thandi Nkomo vanoti semhuri vari kuedza kuzadzikisa zvido zvemufi nekuvaka muzinda wekudzidzisa vanhu zvikuru vechidiki nenyaya yenhoroondo yavangomo. Vanotiwo vari kufara kuti hurumende iri kuita zvimwe zvinhu senzira yekurangarira vangomo zvakafanana nezviumbwa zvakaiswa kuBulawayo uye kupa migwagwa zita ravo Nekupawo nandare yendege yekubulawayo zitara vankomo. Asi muzvare Tandinkombo vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa senzira yekuzadzikisa zvishuviro zvavankomo. Kunyangwe hazvo munyika muine kunetsana kwakanyanya, vakawanda vanoti vankomo munhu anokwanisa kunge achibatanidza vanhu kunyangwe murufu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mabasa akaitwa namushakabvu Joshua Nkomo. Titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk. Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Up in the sky,
juggling the world,
and we're on side to side, side to side.
Glad you're alive.
Show the world where you're from. Munhau dzedu dzemitambo tichitarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvinoti nhasi zvichange zvichitsigira chikwata cheAmerica mumutambo wacho neBelgium, sezvo zvikwata zvemuAfrica zvakabuda zvose mumakwikwi aya. Nigeria neAlgeria dzakatadza kuenderera mberi kumakwikwi aya mushure mekukundwa neFrance neGermany. Pari zvino zvikwata zvinoti Argentina neSwitzerland zviri kutamba, uye mutambo uyu wakamira wakati Argentina 0, Switzerland 0. Zvikwata zvakakwanisa kupinda makota final zvinoti Brazil, Costa Rica, Colombia, Netherlands, France neGermany. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaOzi Soko kuti tinzwe kuti vanoonawo sei zviri kuitika.
Mutambo weGermany neAlgeria unenge une makwikwi akakwira chose. Germany ndiyo timu iri kufungirwa nevazhinji kuti ingangokunda dzimwe dzese dziri muFIFA World Cup. Asi Algeria kutamba kwayaita iri kuratidzika sekunge ichakwikwidzana zvakasimba netimu yekuGermany.
Tine urombo vateereri, regai tikupei hurukuro yaitwa navaOzi Soko naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Izvi zvinotopa encouragement izvi kuti matimu dzedu ekumusha uku kukatotambawo zvakasimbarara, enda mushuwo wekuti zvo anything is possible. If other teams like ana Nigeria vachingogara vachingokwalifaya kuenda kumaAfrica Cup of Nations and you know World Cup and you name it all, I see no reason why Zimbabwe ichitadza kuenda. And Zimbabwe is made up of a lot of my young players that are very good and that are talented.
Asi iko kuno kunze kwenyika muri kuonawo vana vekuZimbabwe vachitamba here mutambo uyoyi wakadai senhabvu, kutoitirawo kuti mangwana dzimwe dzongo vazowanikwawo vachidzokera kunotambira nyika yavo sezvatinoona zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Oh yes, I can give an example. There is one kid anonzi Ngoni Moyo ari kuKentucky. He is like 16 years old. Ende kwaari ikoko arikutoripresenta Zimbabwe, arikutoripresenta nyika dzekuAfrica zikuru, because anotamba bhora very serious. Ende ndiye mumwati utofungirwawo kuti nemakore achateera aya pamwe angangopindawo muchikwata. Atoneta nokubuda kana nomanyuspaper nomanyuspaper.
Saka zvii zvamungakurudzire vabereki vane vana vavo vanobva kuZimbabwe kana tiri kutarira panyaya idzo dzakadai senhabvu nedzimwewo mitambo? Tinoona kuti kumusha dzimwe dzenguva vanhu vanotarisira pasi nyaya idzodzi dzemitambo.
Hey, hako vabereki, ndinongovakurudzira kuti zvo kana vana vachiita masports, it's very good kuti vapote vachienda vachinonoona vana vavo vachiita masports vachivaencourage, kuvaudza kuti kuvapusha vashingirire nemasports iwayo. Nekuti unotadza kuziva kuti vanogona kuregerera mwana ane talent akangorasika just like that. Saka kana vabereki vakaita very much involved vachipota vachienda kunonoona vana vava vachiita masport, izvozvo zvinotovapa mwana anobvaitawo determination necourage yokutoti haiwa hapana pachi. Zvichiwa ndine vanhu vari kumashure kwangu vari kundisapota, naizvozvo iye ane so much effort.
Tombotarisa zvazvo pamitambo yeWorld Cup yatambwa Paris, zvino tunoona kuti Brazil takaona ichienda iyo kumafinals, tozoonazve neCosta Rica neNetherlands. Imi muri kufadzwa here nemabudiro ari kuita zvikwata izvi?
Netherlands ndiyo imwe timu yatiri kutoona ipapa yandiri kutoona kuti ichato inokwanisa inogona kana kutosvika kumasemifinals even in Brazil.
Mutsigiri wenhabvu uye ari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica vaozi soko vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari kumassachusetts muno muamerica.
Makwerere gore rino, Studio 7 Live Talk iri kutanga chirongwa ngatikurukurei madzimai kubva nemusi wechitatu 15 chikunguru 2014. Muchirongwa ichi tichange tichizeya nyaya dzinobata isu madzimai, tichipana mazano mune zvakawanda. Tiudzei zvamunoda kunzwa kuti tinge tichizeya nekutumbira tsamba mbozha pastudio7@voanews.com. Kero yedu zvakare studio7@voanews.com kana kutitumira WhatsApp panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318, pamwe nepapeji redu pa Studio 7 pa Facebook.
Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Uye tinotarisira kusangana nemi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, chitirambai muripo tisangane kunhau dzechirungu.